Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 22nd, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo, and tonight we are talking about the declaration of President Robert Mugabe's birthday as a national public holiday. Good idea or bad idea? Let's get your views. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk, and of course on our three websites, as you would know by now, and that's www.voandebele.com, www.voashona.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Please give us your views on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live at the following number, 001-202-619-2077. So, Zimbabwe has a new addition to its public holidays calendar, the Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, which comes on Mr. Mugabe's birthday, and that's February the 21st. And this, according to Home Affairs Minister Ignatius Chombo, is a declaration in honor of our President Robert Mugabe. This happened last week, the government took the decision last week, and per Mr. Chombo's statement, and I'm quoting verbatim, he says, "This declaration comes as a culmination of years of advocacy initially made by the founders of the 21st February movement, and subsequently by the National Youth League," and that's the ZANU-PF National Youth League. Mr. Chombo continued, "The youth acknowledging the unparalleled, visionary, persistent, and principled leadership of the President and First Secretary of the Party, His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe, and honoring him for peace, tranquility, and harmony prevailing among the people of Zimbabwe, the Youth League has resolved every year for 2012 up to 2017 that 21 February be declared a national public holiday," Mr. Chombo said. That's the topic of the day. And of course, people, as you would expect, are very much divided on this issue. There are those who admire Mr. Mugabe. Among them are ZANU-PF supporters. They are, of course, electrified. They are joyful. They are celebrating that at last their icon is getting the recognition that he deserves. As a freedom fighter, as someone who has fought for, you know, their rights, but you also have those who don't see eye to eye with Mr. Mugabe, who accuse him of dictatorship, human rights violations, and all things that you can think of that are not going well in Zimbabwe. They are saying this is a bad idea. Mugabe has left a bad legacy in Zimbabwe, and they are, especially those from the MDCT, they are vowing to, you know, delete this calendar, this holiday rather, from the calendar when they take power. Mr. Mugabe is a bad, bad leader. And, you know, designating a day as a public holiday is certainly something that they are not in, you know, supporting. That's, you know, those are views, those for and those are against. Iloge utaba esingalo lamhlanje utaba lwe public holiday olwe Robert Mugabe National Youth Day. Okulilanga eselihlelwe nguhulumende ukuthi libe yi-public holiday. Bakhona-ke abathi yebo kuhle lokhu abasupporta iZANU-PF bazoba khona abathi hayi this is a bad idea kasivumelani lakho lokhu. Umongameli Mugabe ngumuntu omubi osebangele ukuhlupheka okukhulu elizweni ngakho kamelanga ahlonitshwe ngalindlela. Ndonya iri mudariro veduwenyaya yekutarwa kwezuwa rekuberekwa kwa Mugabe nemsuwe mswa 21 February gore roga roga tukuzoti rinenge ra public holiday kana kuti zororo hurumende iri kuti yatarazwa iri senzira yekuremekedza mabasa ava emtungamiri wenyika vaRobert Mugabe. That's our topic for the day. And joining us now is MDCT Youth Secretary General Lovemore Chinoputsa. Mr. Chinoputsa, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you for inviting me.
We now have a public holiday in honor of our president. What say you?
We have realized that it's also seven in Zimbabwe. Holiday at Angopua, it was I put but in essence, there is nothing really that we can celebrate from this holiday because the Robert Mugabe Day has lost significance in the politics of this country. It probably this holiday had been put probably in 1985 thereabouts, or even in closer to when we attained independence, which could have made some sense. But the challenge that we have is that Robert Mugabe, yes, he eroded his own legacy that he created over time. His continued to stay in power has made it difficult for anyone to appreciate and recognize that at one point he played a very critical role in this country. So we dismiss this as a cheap gimmick, as a cheap political stunt that is meant to revive the failing fortunes of both ZANU-PF and Robert Mugabe himself.
Thank you. The Love Motion Opusa, please do stay on the line. I'm sorry, I was about to cross over to ZANU-PF activist Jim Kunaga, but we have lost him. Nevertheless, we'll be reconnecting with him shortly. Saka uri kuti chii chakashata, chii chakaipapa Love More kuti vaMugabe vange vachiremekedzwa nenzira yakadai?
VaMugabe havasisina chiremera chavanacho nemabatiro avari kuita utungamiriri wenyika. VaMugabe valuza credibility nekurambira pachigaro. Kubva tinoona kuti kubva 1982 vanga vari president vachingobira maelections makuru esapfuura, VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kupa vana mabasa, VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kugadzira upfumi hwenyika, VaMugabe vanotungamira hurumende inoshungurudza nekurova vanhu vasingatenderani navo. So izvi zvese izvi zvabvisa chiremera chinogona kunge chichiwanika pamutungamiriri wenyika. Hapasisina chinhu chatingatarisira chinoyemurika pana vaMugabe pari zvino. Ndosaka tichiti kuiswa kwezuva iri kutambisa nguva hapasisina chinoinspira vana veZimbabwe kuti tikatarisa nezvaMugabe tingati pane chinogona kutaridza kuti pane zvakanakira vaMugabe pari zvino.
Asika vari kutsigira zororo iri vari kuti haiwa vaMugabe munhu mukuru akarwira rusununguko rwenyika, akaunza shanduko yakawanda kuvanhu vatema, akatipa ivhu, akasimudzira nyaya dzedzidzo. Vari kuverenga zvakawanda wanda zvavari kuti maachievements avaMugabe. saka vari kuzviona zvakakonzera kuti vange vachipiwa ruremekezo uru.
Aiwa vamuti vamedze vamugabe havasoveza vakaenda kundorwa hondo. In fact vamugabe hatizivi kana zita ravo chairo rekuhondo ravaishandisa, tinoziva kuti vanhu vose vakarwa hondo vane mazita avaipiwa pavaitungamirira zvechimurenje. Vamugabe munhu akazouya mukuverenga kwedu kunhoroondo yerusu rwekusunungurwa kwenyika ino, munhu akanga achibatsiridza angori iye munhu akanga akaenda kuchikoro asi kunatsa kurwa chaipo hapana zvavakaita. Asi chero zvazvo pane zvavakaita tinotenderana kuti hapane zvazvimwe zvavakaita zvishoma izvozvo, asi havana kuzviita vega. So kuti titarise kuti vamugabe vanofanira kupiwa zuva, nekuti chete vakanga varipo paizvo hondo yechemurenga hazvina kukwana. Vamugabe vakauya vakatungamirira nyika vakapa direction muna 1980. Asi isusu tiri kuti aiwaka matakadzika kare haanyaradzivana vamugabe vakazorasika pakuramba vakabatirira pachigaro, vamugabe vakazorasika pakutadza kuziva kuti nyika ino inofanira kunge ichiendeswa kudirection yekuti tibudirire tese tinge tichikwanisa kurarama zvakanaka. So tiri kuti zvakaitikawo zvakamboitwa navamugabe zvanga zvakanaka chaizvo, asi hapasisina hazvisi siripo. So hatingaselebreti zvinhu zvakare chitadza kutarisana nezvatakatarisana nazvo zviripo zvanhasi. Mugabe wanhasi asiyana namugabe wa1980, asiyana namugabe wa1985. Even ikoko kuna na1985 nana1980 pane zvakashatisisa zvatinoziva zvakaitwa nehurumende yavamugabe ivo varivo prime minister kumatevereland vatinoziva vakaita gukura hunzi, asi vanhu vakanyarara vanhu havada kuda kutaura nezvazvo. Asi zvinongotadza chete kuti kubvira pakutanga utungamiriri hwavamugabe hwavanga husiri utungamiriri hwakanaka. So kuti kana zviripo zvavakakuzama kuita zvikoro zvakambo, asi iko zvino tiri pati vana vakazvarwa iko zvino vese havazivi upenyu hwakanaka nekuda kwekuti vamugabe vakatadza kuzoziva pekugumira, vakatadza kuzoziva pekupapa bhatani vachisira bhatani kune vamwe. So izvozvo ndozvinova disqualifya kuti vange vachikwanisa kuwana rukudzo rwatingadai tichivapa seZimbabwe nekuti vakatadza kuziva pekugumira.
Aha, ndinotenda mwana mai Love Mo chinoputsa, ramba uri parunhare. Uyakhuluma ke unopala chikelele webandla leMDCT kukatshalwa basakhulayo uLove Mo chinoputsa uthi ngokubona kwakhe umongameli Mugabe kalungelanga ukuba aphiwe inhlonipho enje ngoba njengokutsho kwakho chinoputsa kunengi asekumotshile elizweni. Uyakhuluma ngodaba lwegugura hundi kwafa abantu more than 20,000 eMatabeleland ale Midlands ngesikhathi zabo between 1983 to 1987 khonapho ngesikhathi segugura hundi. Ngakho ke uyatsho chinoputsa uti hayi yena kavumelani la leli langa la lali holiday la leli kefu. Utsho njalo njalo uthi kabavumelani lakho njengabantu be-MDCT. Joining me now also is my homeboy, that's Tamani Ncube, all the way from Kamadlambuzi. Munjani Ncube?
Chilankomo, munjani bone bantu.
Hayi, tomama zvedu, kunjani kumapanyana?
Hayi, kumapanyana tahakadziwa nembava koga.
Hayi, lubaka gwayo yoepinda koga.
Ngakunjalo Nkomo.
Ngakunjalo Ncube. Let's dive into it, Mr. Ncube. We are talking the Robert Mugabe National Youth Day, which is now a public holiday, being observed on the 21st of February, which is Mr. Mugabe's birthday. Good idea or bad idea?
Thank you very much, Mr. Nkomo, for inviting me into the show. I think it is a very bad idea because when we are talking about a state that is as dysfunctional as Zimbabwe, it's actually embarrassing to give heroic status to the people who have been responsible for letting us down in such a critical manner as what Robert Mugabe has done. And actually, I think the greatest asset in the hands of the oppressor is the brain of the oppressed. I think we have played well into the hands of this dictatorship such that it now dangles every critical situation in the manner that it wants to, because our brains have totally been given to Robert Mugabe and his dynasty.
Mr. Ncube, can I interrupt the ngicela ubambe kanjalo ngizaphenduka kuwe silomunye ubaba wezanu PF lapha ucingo lwake luyahlupha ngakho mvuno kumupha ithuba lungakaze luqume ucingo lwakhe ngiyaphenduka kuwe Ncube uxole ngalokho Timbo Tora va Jim Kunaga is an UPFA activista. Mkoma Jim Magadi.
Takanaka in Magadi Koko.
Aywa Takanaka wo says it are new phone yenu kuneta vakunaga. Si Timbo Pindamu nyaya. Irimudariro nasi nyaye zororo ratarwa urumende ichiremekeza eva mugave vanhu vari kunyunyuta vari kuti haiwa handizvo eva mugave havana kukonzera kunge vachipiwa ruremekedzo rakadai muri kuzvionawo sei
Ya inini ndiri kuzvigamuchira nemavoko maviri ndiri kutoti hurumende yeZimbabwe yakanga yanonoka kupa zviri pamutemo kuti zuva rakaberekwa mutungamiriri wedu wenyika ive holiday munyika yedu ine yeZimbabwe chirichi nhau yekuti tinofanira kuremekedza mutungamiriri ichitenda mabasa avakaita ekutidzisa munyika yeutapwa iyo yatakanga tichishungurudzwa nekutambudzwa nevachena so nekudaro ndinotenda ministry yavachombo yeHome Affairs nekudhiklera kwavakaita zuva irori kuti ringe richiremekedzwa munyika yose yeZimbabwe uye ive zororo
But critics argue, Mr. Kunaga, that the damage that Mr. Mugabe has done since independence has actually deleted, has erased all the dividends, all the respect that he once had as a freedom fighter, as a liberator.
Yeah, I think, you know, pfungwa dzavamoyo kushoropodza nekushora baba vamugabe hadzina kutanga nhasi ipfungwa ndo dzakasara muvanhu vakakoronaizwa vabreni dzavo nevachena so nekudaro tinovapa nguva yavo yekuramba vachitaura mashoko iwavo akutotarisa kuti ko ruzhinji rweZimbabwe huri kuti kudii kuburikidza neutongi hwababa vamugabe kubva kumashure kwese tikatarisa maelections anga achiitika baba vamugabe vanga vachingobuda shudhu vachingobuda shudhu vachingobuda shudhu naizvozvo kana pa-2018 vari kunobuda zvakare shudhu saka ndiri kuona kuti vanhu venyika yeZimbabwe vari kufarira utongi hwababa vamugabe nokudaro pfungwa dzavamoyo dzekuti pane dzadzosorwa mumashure nababa vamugabe ina handina kumbochiona izvi tikatarisa munyika yedu yeZimbabwe nyaya yeeducation yapa danho repamusoro kuburikidza neutongi hwababa vamugabe black empowerment to the people tarisa imoone takuimpoiwa nhasi upfumi hwakuya mumaoko evana evatema ivhu rakauya mumaoko evatema saka handiona kuti ndepari pari kukanganiswa nababa vamugabe handina kumbopaona ende handifunga kuti ndichapaona izvi
Aha, thank you there, Jim. Asi upfumi hwacho huri kumawere nyika isisina mari yayo ilizwe kalisela mali yalo ukuswelakala kwemisebenzi almost 95% hapasina mabasa munyika vakunaka
wai uri kuda kushanda uchine pfungwa dzemurodhiza dzekuda kuti bhasi kune mumwe munhu iva murungu iwe pache zvako zvishandire why do you want to work for somebody we've been given the opportunity to be employers for ourselves ina handichadi kushandira munhu ini kupinda basa pakambani ndinopenda employer varungu yazondishandira hosho ndokukura.
That's a good idea there, Jim Kunaka. Please do stay on the line, Ndiri kudzoka kwauri. And also, love much in Oputa, Rambai, Muriparunare, Ndimbo, Zokera, Kenduge. Thank you, there, Commissioner Pusa. Let me go to Mr. Jim, mbobata wakadaro mwana mainicha kupako mkana, nimbo zokira kunawa nguvi. Mr. Nguva, I interrupted you. Go ahead, ngena kona hapo mtagaba.
Ndikuti kona abantu bakunanzelele ukuthi unegama esintwini elihle elithi umuntu ubonga esefile. Hayi ngoba lelo gama kuyabe sekubonga umuntu engasezwa, kodwa abantu ababebona ingozi yokuthi kona umuntu engabongwa ngemsebenzi ayenzayo esaphila hlezi esesiya ekufeni awone konke okuhle akwenzileyo. So umgabe lo obongwa kangaka engakafi mhlazana esefile uzabongwa kuphi? Kumbe kungayenzakala ukuthi khona afe kathesi esewone konke lokhu akwenzileyo, njengakhona lokhu esikubonayo ukuthi khona phose konke aqala ngakho esasicabanga ukuthi khona kuhle usekuphambanisile. Usebongwa ngakuphi ngoba yonke imbali yakhe useyiwonile? So khona lokho yiko okuthi ukuthi khona nga umuntu ovela elizweni elifana leZimbabwe ezakhuluma ngokuthi khona umuntu osebhidlize umnotho weZimbabwe kangaka, wahawulisa abantu kangaka, wabulawa abantu ngegugura hundi, wayenzwa lonke leli thuko olukhona namhla abantu beZimbabwe basabalele ngamazwe, bese kuthiwa umuntu lo uyabonga. Kanti umuntu ubonga lanxa esenza okubi yini, kumbe ubonga esenza okuhle? Ngoba umgabe yonke into ayenzayo kathesi into embi. Khangela kathesi lodlakela olwenzakalayo ukuthi khona unkosikazi wakhe uyasuka aye kwenza udlakela kwelinye ilizwe elifana neleSouth Africa, okufanele ukuthi abantu beZimbabwe baphile khona ngokuhlonitshwa, bese sithi abantu abanjalo kababongwe, kanti beyibo abaguguzela izinto ezifana nezenophobia. Abantu beSouth Africa basikhangele njani nxa umama welizwe esuka esiyabhaqabula izizalwane zeSouth Africa? Khona lokho yikho kuthiwa khona abantu abanjalo abalemuli enjalo bayenzelwa ikhefu. Lokhu mboni ngani kuyasiyangisa kakhulu. Labona laba abantu abamelana lento enjalo, mboni ngani kumele ukuthi khona bahlolisise ukuthi ubuchopho babo buhleli kahle yini.
Aha, thank you there, Ncube nzaphenduka kuwe. Mkoma Jim, vaNcube vari kutaura panze, aiwa zvina maturo zvaitwa izvi. Vakutaurazve nenyaya amai Mugabe. Vanonzi vakarova munhu kuSouth Africa uku vari kutaiwa izvi zvinonyadzisa. Asi manga muchida henyu kuresponda kuna vachinoputsa, responda ipapo ndisandatora muterere.
Vekutanga avo vachinoputsa ndoda kuti vazive nyaya yekuti ivo nebato ravo reMDC ndivo vakanochema vakakumbira masanctions munyika yeZimbabwe, vachifunga kuti achabata vanhu vezanupf chete, havana kuziva kuti kana naivo achavabata. Zvisinei vadaro, isu zvebato rezanupf richitungamirwa nababa vaMugabe tiri mubishi rekugadzirisa ikonomi yedu kuti idzokere kwayakanga iri. Chekutanga chinodiwa munyika ndechekuti vanhu vaguta here, havakutofa nenzara here. Takarai takatorova komanda agriculture takatoita, hatichatobudisi mari kunotenga chikafu, tatanga tichiita makora apfuura, tanga tichirohwa nedzraut. Mari iyo yatanga tichitengesa chibage takuchienda nayo iko zvino, takunomuta railways yedu, takunomuta zvikosiro, takuenda takunomuta makambani ari kuvharwa nemagunu achienda nekunyunyuta kuburikidza nenhau yeredu ratakatairwa. Ngazvishereiiika hakungangoiti inini nea so nekudaro hatisi kumira. The economy yedu is now taking shape. We are moving, we are taking the right yo ari kutara nyaya kurohwa kwe
kwemusikana kwemusikana ku South Africa
South Africa na first lady mai vakagona rakaranga mapenzi kuda kuti uraira vana ve first family nezvirwere dai dai tovapadhuze dai ndakatovabatsira maiva vakada kuti ndikangosangana nako kamusana akandongarova futizvi ndinoda kurohwa timahuma kuda kuti uraira vana nechirwere cheHIV kwete kwete hatidi izvozvo mai vakagona shamira navo kunyange mukadii kunyange kuti mbizi da kuti mai vasungwe
tinomakanyara
mai haana kusungwa
Jim,
akatosungwa inini ndakapedza kune vatichira nijeri racho.
Jim, mai ndivo vakatadza kuranga vana vavo vachiri vacheche, vakatadza kurera vana vavo. Saka vanozvozvigona here nhasi amajaya akakura kudai?
Vana vavo vachiri vadiki ndokusaka vakavaranga vese havana kurova hwani vakaranga vese semuri kungomhanyira hwani divi vakaranga vana vavo
vakarova hwani vakarova
haiwa vakakashiya kukakomukomana
usati ihure kaozvizivi izvozvo ivara rinonyadzisira iroro we are not encouraging such a kind of language tongomurespectawo musikana wacho iye
Hure ukaona uri musikana uchienda kumba kwomukomana ukati waroorwa uri hure.
Aiwa Jim, don't use that language. Just don't use it. That's not the kind of language that we use on this program.
Okay, ndatotaura zviriko zvinogochinja here.
Jim.
That will never change.
Okay, bye-bye, Jim. We'll talk some other time. We just not, we don't tolerate that kind of language. We cannot say such kind of language about anyone in ZANU-PF, or you, for that matter. I wouldn't allow anyone to say the same about you. Saga, we...
Zvinongotaridza kwavanobva sepolitical party kuti havana respect yemadzimai, havana respect yevanhu. Jim akakura akakudzwa muculture yekushandisa violence muculture yekusishidzira vanhu muculture yekutaura zvinyadzi saka paari apa hapana chimwe chaanoziva kunze kwekushishidzira kunze kwekufunga kurova vanhu asi tinoda kuti tingotaura kuti aiwa vana Jim vanofanira kuziva kuti tasvika kumapeto nechihurumende chava Mugabe kuda kana kusada upenyu hwavo chaihwo hwasara hushoma kuda kana kusada 2018 vamugabe vachadyiwa maelection vana Jim vachasara vakamira paiko vana Jim vachasara vachiti kudii takazviona nyika dzakawanda dzine madictator zvakadai zvichiitika vanhu vachipiwa mazita mamwe ekukurumbira pasina zviripo vachipiwa vachitusumadzwa vatadza asi vasingaubvumi vanhu vasingauzwi kuti vari kutadza so tinoda kungotingoti aiwa vana Jim sianai neku famba nezuva raakuda kudoka ziva kuti mangwana akuchaedza ende hatitenderi hatiwirirani nekushandisa violence nekushandisa mashoko akashata ngatirespektei vanhu sevanhu ngatitarisei mafacts kwete kuva emotional nemaissues asi zvinongotaridza chete kuti vanhu vezanu vanhu vezanu
thank you there love more please do stay on the line tine urombo nezvataura na Jim Kunaka and as a result we had to let him go we don't tolerate the kind of language that he was using here on the air referring to Gabriela Angel, the young lady who was allegedly assaulted by First Lady Grace Mugabe in South Africa. Ataura zvinonyadzisira Jim Kunaka nemusikana iyeye saka naizvozvo tangoti timbosiyana naye zvanhasi. Tichange chikurukura naye zvake pamaprogram munguva dzinotevera but zvanhasi tatrya kureasona naye kuti aiwa usashandisa mavara akadaro sashandisa language yakadaro asi aramba achingoishandisa and as a result we had to let him go si yaxolisa kakhulu ngo Jim Kunaga osakhulayo webandla lezanu PF okhulume amazwi ayangisayo angavunyelwayo esingawakhuthazi esingawakhulumiyo njalo emoyeni obekhuluma ngonkazana ngontombazana obikwa ethaywe ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa ngalokho sithe ayikwanele kwalamhlanje Jim ungahamba sizakhuluma lawe ngale kwezinye insuku kodwa okwalamhlanje sikukhuzile sathi hayi ungabosebenzisa amabala anjalo waqhubeka wasebenzisa ngakho okwalamhlanje bye-bye Jim Kunaka injalo obekhuthaza lodlakela uthi ngawo uyahlangana layo unkosika unkazana lo ntombazana lo ubeyamtshaya ubeyaphathisa unkosikazi Grace Mugabe ayisiyonto esikhuthazayo njalo emoyeni udlakela olunjalo athi kurudzire mhirizhonga pano pa Studio 7 let's be civil. That's what we are all about. Timbotora mtereri mkoma kauta Elton za mapinge. Magadi wa mapinge?
Iwati magasile.
Aiwati tribo eduka na mshifara o?
Ya, mshifara cha iso.
Mainzo anyaya irimudari runasi?
Ndainzo abati... ndo... Ndazo angu pataura wa jimwe.
Mhm.
Wanga uchitaura au mapuizi. Akanaka ndungi na nao bati ndasungu pisa na nao. Baba pataura. That kind of language. Ya washani saye kuti. Minuti wanga uchida kusa makutaura kudi. Asi nyari ponte kuti. Ini angu. Andi woni chagai pia vamgame.
Murukuta mwoni chagai pia vamgame kana kuti kutaro kwe zuwa iri kwe rekubereka kwa
uwe kwe public holiday. Kutaro kwe zuwa iri kuti iri gozo chere chezwa wanu wachi pembere na zuwa iri uro.
Saka murukuti zwa kanaka chose.
Ndruki zvakanaka chose because vamugabe vaudhara kusvika izvo patiri pano nhasi is playing a pivotal role munyika ino yeZimbabwe yandi uye vamugabe tinoona kuti munhu akazvipira kufia munhu akazvipira akaenda kuhonda chigaga nevamwe vose vakaita kunyika ino iguva nerusununguko ndivo vakaenda kuhondo saka kutaro kwezuva iri chinhu chakanaka chaizvo chinganzi chinhu chakaipa kunyange hakungoti zvavo kusouth africa vamandela vakazoshaya zvavo asi pakatotarwa zuva rekucherechedza rekucherechedza kumusi wavakazvarwa amino kana dziri chokwadi asi ndinovimba kuti ndizvo uye tinoona kuti vamugabe kutarwa kwezuva iri chinhu chakanakisa nokuti zviito zvavo uye utongi hwavo kunyange vamwe vasingawirirani nawo asi nikuona kwangu nemafungiro angu utongi hwavo hwakanaka asi vamwe vari kuita despise dominion vari kutikati kuzvidza utongi hwavamugabe asi ndazwa pachitaurwa nemuteereri handisi kuziva kuti ndiani ataura asanga achitaura kuti nyika haina mabasa watwati amenamen achiti nyika haina mabasa asi tinoona kuti vanhu vari ku da kuenda kundosevenzera varungu asi tinoona kuti nyika inoi muchiri nevarungu taona kuti varungu ndivo vaiva kumabrazi vatema
varikupi varungu vacho vakadzingwa nezanu PF mukoma vachiripo here
vachiripo hela
Ndati vachiripo here varungu vacho sezvo vakadzingwa nezanu PF.
Aiva, havasisipo handiti. Havasisipo. Tinoona kuti vanhu vari kuda ku kuti vawane mabasa asi ivo havasi takapiwa minda yekuti isusu tipanise kurima asi vanhu vari kuda kusiya minda iyo yatakapiwa vachida kuenda mumadhorobha kundoshandira vanhu asi isusu tisu vanhu vanofanira kushandirwa kutoshandirwawo nevarungu. That's why maiona varungu vasati vadzinga vachiri muno vaida mapurazi vairambira kumapurazi nekuti vaiziva kuti ndiko kunobva mari ndiko kune upfumi asi tiko zvino vanhu vari kuda mabasa emumaofisi vari kuda mabasa
emumaasi vasingasaka vamapinge saka rimaika muvape mabasa varungu vacho kumapurazi ikoko sezvo takatora munda
izvozvo zvino zvichavapo zvino iye zvinogoneka nokuti minda takapiwa asi vanhu havasi kuda kusevenzesa ivhura takapiwa iroro vari kuda kuenda mumatowns asi vasingazoti mabasa even ukatorima isu takarima izvii ndotenda zvikuru kwazvo nechirongwa checommand agriculture chakaitwa nemutungamiri wenyika nokuti gore rinei takawana bumper harvest through that program iye ichocho vanhu vanofanira kupaona ipapo nokuti tava kudzokera nyika ino ichiri musadic region yaiva ifood supplier continent country ndiyo yaisupplier food kunyika dzose dzemusadic saka tava kudzokera pachinzvimbo ichocho nokuda kwechirongwa chakaitwa nemutungamiri wenyika saka handisi kuona pane chakaipa kuti patarwe
aite holiday aiwa maita basa tokumunzwisisa ipapo vamapinge regai timbotora vamwe vaterere asi tinotenda nepfungwa dzenyu kupinda muchirongwa.
Alright, I'm listening.
Okay, thank you there. Ndiva mapinge vari kuti havazi kuona chakashata nekutarwa kwezvororo rekuremekedza kwavamugave. Ngiyaphenduka kuwe mnumzana Ncube enda mkoma love more please also do stay on the line andimbotora mtereri ngithole ngithathe umlaleli umbongeni sithole emzansi Africa kunjani sithole
ngiyaphila baba ndinjani
hayi siyaphila unjani emzansi
hey ngiyabanda mani ayabanda kakhulu namhlanje
hayi ayavalelisa amakhasi
ayasihamba wena.
Yeah, uluzwile udaba baba, akusiphi umbono wakho?
Ngiyaluzwa lolu daba mina kodwa angiluboni luhamba kahle lolu daba ngoba phela masifika umgabe ngendlela into aziza ngayo ayi angiboni ukuthi angazaphiwele ihlonipho ukuthi kuzalwa kakhe kube yiholiday hayi 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 sonto eright le ngoba phela imisebenzi yakhe kayikho emihle nje kuphela bona abasebenzi okwepolitics izani ukuphetha isebenzisa ipolitics kugovernment kakhulu basebenzisela bona okokuthi bayenza into abayifunayo noma into yakhona noma abantu bengakudingi lokho bona bakwenza ukuthi kube yinto esemthethweni kodwa ngendlela engiyibona ngakhona mina kusebenza umgaba ayikho indaba yakhe ayiyenzileshe ngoba abantu phela bayahlupheka ayikho yena leyi one into yakhona wakwavuka kusasa kuthiwa ucabanga into elengqondo ezoba right but konke nje mina ngikuboni kusebenza abantu bahlupheka akunani akulalutho akunalutho noma engavuke kwesezeka nje wabantu besifa nje kuvuka nje kuthiwe akasekho angiboni mina okokuthi kulabantu ababili abathathu abazokhala kuzakhala wona amafota zakhe kuphela ayikho nje enye into ebambekayo kokuthi umgabe singamkhumbula ngani mina kanguboni kusebenza kakhulu kahle kahle enye into engizoyibuza kokuthi yena leyo into abayenzayo kodwa ma ngabe kungangena enye igovernment balakho ukuguqula futhi kusebenza kungasebenzi
hayi basho njalo abanye abakwe-MDC bathi bengangena bona embusweni bazawucitha lokho
ya vele kufanele bachithe ngoba kusebenza ngikuboni mina kusebenza lokho ngoba vele ukuzalwa komuntu angeke zikufake kube yiholiday ukuzalwa nje kwakhe maybe kufa kwakhe mhlawumbe kube bayenze ngcono nothi ukuzalwa kwakhe amboni nje lokhana nje kuphela izane ukuphesa yona ithatha nje enye into engelancedo beshone behleli phansi becabangana naleyo nto kodwa abantu behlupheka phandlela akunazimali akunani tethi bacabange ngakho kodwa wona bacabange into enganamsebenzi angikuboni mina kusebenza lokho funeka bona bahlale phasi bacabange into ezilengqondo
Hayi siyabonga ukungena kuhlelo mnumzana Sithole.
Ya ngiyabonga baba.
Aha. 20 minutes before 9 o'clock is the time here on Studio 7, and the topic is the declaration of Mr. Mugabe's birthday as a national holiday. Good idea or bad idea? Please give us your views. Ndisanda tora mumwe mtereri gempenduke ku mnumzana Thamani Ncube, youth activist. That's my homeboy. Mr. Ncube, I'm sure you wanted to say something in response to Jim Kunaga.
Ngithanda ukuthi abalaleli babananzelele ukuthi khona bangamahlumela odlakela lona lolo olungaba ngolomlomo olwamazwi kumbe olokwenza, ngoba khona lokhu ukuthi khona abantu abafana nabodimkunaka bazavuka beyinkokeli kuzani uPF enje ekhuluma inhlamba, enje ethusela abantu, enje ekhuluma udlakela. Kuyasitshengisa ukuthi khona yibo abantu esizavuka kusasa kona sebegcwalise ipoison engqondweni zabantu abethu ukuthi khona babaphi amagama banikwe lama-holiday. Umuntu okhuluma njengodimi kunaka ngakusasa ezavuka enikwa i-holiday eyokuthi khona kwazalwa umuntu onjengodimi kunaka. Kangeshiwa khona lokho mahlabezulu kuyabe kusithoni ekusaseni lelizwe. Njalo kunye abantu okumele bakunanzelileyo ukuthi khona eZimbabwe silohlupho lokuthi khona inhlanganiso yezombusazwe iqina isiyo enkulu ukwedlula ingqondo zabantu. Kokona lokho okuqina kuzalwa kudlakela, ikokona lokho okuqina kuzalwa ukuthi khona abantu bethi besephalamende bebe bephupha ukukhulisa amaphathi abo ayezombusazwe ukwedlula inhlalakahle yabantu. Kuqina abantu bethethe isikhathi sabo esiningi bekhulisa abantu bebanika ama-holiday kanti ilizwe lithabalala lisenza kanje. Khona lokho mina angikukhuthazi, ngikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi khona banazeleli ukuthi khona akula bandla lezombusazwe kumbe umuntu omkhulu kulezi zalwane zeZimbabwe kule kusasa eZimbabwe njalo.
Mhm. Qhube kubambile khonapho Ncube. Ndi also love more ramba uri parunare mwana mai ndimbotora mutereri va Abel Muvuti ku South Africa. Va Muvuti makadi.
Ndiri makadi wa kuroko.
Aiwa tinofara kana muchifarawo.
Hai sadi kufara.
Chicha net.
Zviri kunetsa kuno.
Zvaka press.
Ndiri pandau iyoyo yekuti Mugabe vapuwa status yekunzizvo. State February Movement International Holiday. Ine ndinopokana napo. Nekuti mukaona mabasa akaitwa naDr. Jaitwa Nkomo vachiri vapenyu. Haana kumbori gopinezo kuti munhu akashandira Zimbabwe. Why is it that vari kuda kuti vaite fanika vamugabe ndooga vakarwa hondo kana kuti ndooga vakabatsira Zimbabwe? Yeti kuna vanhu vakaita fanika vana ndava nini Sithole vakabatsira Zimbabwe zvakadarika ivo vamugabe vakazopinda mumashure vazani chifomeyo. Handiti muzviona? Saka inini ndine against that idea plan. Nenyaya yakaitika kuno kuzaza taakutotya kutofamba mumarodhi nenyaya yekuti mudzimai wavo anouya kunoku oya orova mwana wavaridzi vakaregei kurova vavo instead vanorova mwana wavaridzi zvitesei. Handi munozviona? Saka zvese izvozvo izita rokuti Mugabe rakaipa riri kupinda munyika dzese. KuSingapore uko kune zvakaitika futi kunana Singapore vakarova majournalist. Handi munozviona? Izita rokuti Mugabe ndorinazvinotorata kuti isusu rakanaka. Zvakanaka chii kana vasingazvikana vasingakwanisi kubatsira nyika? Izvi tiri kuno kusouth africa tiri kutambura, vanhu vazhinji vari kungotambura. Vamwe vari kutora mabridgeso vachirohwa nemhepo vachirohwa nechando nokuda kwokuti utongi hwavamugabe hauna kumira zvakanaka munyika. Handi munozviona? Saka isusu tiri against that idea. Kana dai hurumende ikauya imwe nyowani ngavabvise zvese zvavakaita, hazvina zvachotibatsira munyika nokuti hapana chatiri kuita. Hapana way forward yatiri kushanda nayo tichiita, hapana.
Mm-hmm. Saka muri kuti yogadziriswa sei nyaya vamuvhoti vozi
ngavaregedze vaite zvavanoda asi next year patinoenda kunovhota panongowina opposition party ngavabvise zvese zvavakaita nokuti hatina zvavazotibatsira izvinezvi nyika yaya yanga yakanaka yayo makoronga ega rega mumarodhi vopa munhu akaita kuti nyika inge iri makoronga ega rega mumarodhi vopa munhu asingazivi zvaari kuita munhu asina direction iye zvine zvet 93 years that imagine 93 years vana iye president Ian Khama vari kuresigna president Edward Dos Santos vari kusiya but ivo at 93 years why can't he think kuti regrind tisiya zvinhu zvindisiyirevo vadiki wedza muzanupf wedza mumdc wedza kune imwe political party zviri nani pano kuti tiyambe tingozi vamugabe hapana zvauri kutiitira chii
haiwa tinotenda vamuvhuti
as a nation hapana
tinotenda vamuvhuti nekupinda muchirongwa
ndotenda ani maita basa nekutibatawo panhu pawaya apa murambe ndingotibata titsva kuno
haiwa tisaramba tichimufonera
maita basa
thank you there. That's Abel Muvhuti making an argument that you know, why should Mr. Mugabe be honored in this manner, as if he's the only person who went to war, he's the only person who liberated Zimbabwe. He argues that there are icons like Ndabaningistole and the mighty Joshua Mkabugo Nyongolo Nkomo, who are not being honored in a similar fashion. We are choge umuvhuti uti kula vanhu vafana lavo Ndabaningistole lavo Joshua Nkomo avamele kuti ngava yahlonitshwa ngendlela ephakemeyo ukwedlula yena umongameli Robert Mugabe. Love more. Before I come to you, let me take a listener here. I want us to talk about I understand that as the MDCT youth, you had some activities today. You'll be telling us more about that. Kotwa singakangeni ke kulolo taba. Sithathe umlaleli unkosi yami eMzansi. Kunjani nkosi?
Ngiyaphila baba, kunjani wena?
Hayi, siyaphila nkosi enkulu. Kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyabanda nje khona kodwa.
Hayi, isikhathi sakhona.
Ye, ngifuneke ngicazulule kulolu daba lethu esikhuluma ngalo namhlanje la.
Suphakathi ba.
Ye. Inkinga yabantu bakithi ukuthi uma sesikhuluma indawo ezifana lalezi abantu basuka babe too emotional ngendaba yakuthi uyiphathi yiphi lo uyiphathi iphi kodwa thina uma sikhuluma la endabeni asike sikhulumeni singamaZimbabwe kahle kahle angiboni mina ukuthi umuntu ongowezani nxa engumuntu othanda izani ngenhliziyo yakhe yonke sibili angathi next year ngaba election umgabe abe nguyomelela iphathi uma kuthiwa yiphathi ezaba ile future empilweni I don't think so. Zimbabwe sinje angiboni ukuthi into esingayifuna kukhulu umgabe kuyini thina lona sengikhulu osumele kethethe umhlala phansi anika abantu baqhubeke ngoba ilizwe lelo lizoqhubeka even after umgabe ilizwe lizalaloko esiyaphambili angiboni ukuthi umuntu ole normal state of mind angathi iZimbabwe at this particular point in time izinto zimi kahle angiboni lokho mina manje ucomrade Jim Kunaka asaze efuna ukuthi ngabe la umuntu ongezele ukushaya abantu futhi uvele kuyacacwa nje indaba yabo la abantu ukuthi kuthi nje nxa ukuthi umuntu uzwa into zezanu ungumuntu wenye iparty ungazange kube umuntu wezanu awungayi-understand le ndaba laba abantu they are violent, they kill people, they brutalize people, they beat people like what comrade Jim Kunaka just say yinto abayiyona vele khathesi sigcwele umhlaba wonke sidlala ukuhlupheka okanti ekhaya bekuride sasungenisa ngisuke ekhaya mina manje ngemoto encane ngithi ngiyebona abantwana amapholisa from Beitbridge to Harare umango bemele siwuhambe nge-6 hours sesiwuhamba for 10 hours ngoba every 2 meters kusepoyisa every 2 meters kunepoyisa azange sikubone sikhula konke lokho makuthiwa izinto zimi kahle eZimbabwe why amapholisa wonke esemgwaqweni njengakhona ukuya ngiyabonga
mina. Hayi, siyabonga nkosi enkulu ongena uhlelo ba.
Ngiyabonga, ndiyabonga ngiphinda njalo.
Hayi, siza kwenza njalo. That's nkosi yami vari kuchema-chema nemapurisa ehanzi akazara mumigwagwa vari kutsvaga chioko muhomwe utike akulalizwe elinjalo. Tamani Ncube is back, but first Love More Chinoputa. You had some demonstrations today, Love More. Tell us more about that. What were you guys all about?
No. We didn't have demonstrations today. We had a National Youth Council where we reaffirmed our commitment to pursue demonstrations, especially against the Zimbabwe Electoral Commission's running of the 2018 elections, where we said that we are going to up our fight against the ZEC to ensure that they will do the elections in a proper manner. And we also resolved that as the Youth Assembly, we are in full support of the alliance building process that is happening in the country. And we also castigated the awarding of 1 billion to the Robert Mugabe University, where we said that money could have been put to good use if it had gone to the existing universities to make sure that these universities are able to function well. And lastly, we also touched on the abuse of the taxpayers' monies by the two Mugabe boys in South Africa, where they are busy abusing drugs and busy abusing our taxpayers' money by staying in fancy hotels at the expense of our suffering taxpayers. And we were only advising Robert Mugabe and Grace Mugabe to probably consider leaving office and concentrate on nurturing their boys so that they can they can do better than what they are currently doing. So it was not necessarily a demonstration, but it was a meeting that came up with a number of resolutions.
That goes back to what Tamani Ncube was saying, that it's amazing how these ZANU-PF are groveling, wanting to appease and honor Mugabe while he's still alive. You mentioned the issue of the Robert Mugabe University, which will be built to the tune of $1 billion. Money, critics say, could have been better spent on developing other underdeveloped universities, such as the National University of Science and Technology in Bulawayo, the Lupane University, and indeed the Zimbabwe, the University of Zimbabwe itself. Mnumzana Ncube, vaya kuluma balaleli lapha. Abanye abasithumela imbiko ku Facebook lapha kukhona omunye kuthiwa ngu Onesimus Matereke. Loba ngesishona yena uthi hanzi naba Matereke, ini ndiri kufara chaizvo nekuti tange takasarira South Africa ine Mandela Day. Isu tave kuzovawo nerudo neredu rinodaidzwa kuti Gushungo Day. Vathokoza abanye lapha Ncube.
Hayi, Nkomo, kulesitsho esindebeleni esiyasithi khona abanye bathi nxa kulinyiwe wena instead ukuthi khona udlelwe emasimini zinkomo kumbe zimbuzi uyedlelwa izinja ingani ulime inyama. Yikho kwenzakala kithi kwele Zimbabwe. Nxa umuntu ezama ukuthi khona kule Mandela Day uMandela lo sowadlula emhlabeni emqathanisa lo Mugabe okhona yikho phela lapho esibona khona ukuthi khona kithi kungumhlola kodwa ke mhlawumbe ukukutsho ukuthi khona phela ngo-2018 siya ekhethweni kambe siyafisa yini ukuyakhetha abantu bona laba abangumhlola onje ngenxa yokuthi khona nambi phela impawu zombuso weZANU-PF ukuthi usukhithi kasezivela uphawu lwakuqala kuyikuthi khona sebesebenzisa amandla ukuthi khona babuse okunye sebesebenzisa lokhu esingathi yi-blame game ukuthi khona babe behlola lo nalowo ngezizathu zokwehluleka kwabo okunye nango phela sebesebenzisa la mabutho kumbe la mapholisa ukuthi khona bathaya abantu nampo futhi sebesebenzisa lentsha ukuthi khona iphelelwe ngumqondo iphelelwe yikusasa so sisiya ku-2018 ekhethweni kambe yibo yini abantu esifisa ukuthi khona basikhokhele bona laba njalo okunye ndithanda ukuwuxwayisa yikuthi khona kambe bona abantu beZANU-PF bacabanga ukuthi khona khona lokho asebekwenze elizweni leZimbabwe balelungelo lokuphiwa elinye ithuba ukuthi khona baqhubeke ngalo umonakalo yini ngakuyikuthi khona bafisa lelo thuba elokusonela ilizwe njalo mina ngithi abantu beZimbabwe abasukume ngokuningi ngo-2018 babathengisele ukuthi khona ngeke sibuswe ngumuhlwa into esibhidliza simile ngenye sigodo.
Thank you there, Mr. Nubenda. Please do stay on the line. Sevashidiki MDC, love more. Chirongwa cheku tsvagarutsigiro chekumobilize chirikufamba sei?
Chirongwa chedu chirikufamba zvakanaka nekuti tava nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vataisa mumacommunities zvakasiyana kuti vafambise shoko rekuti MDC ichakwanisa kuzoitei kana kuti vanhu vanzwisise the message yatinayo isusu seMDC kuti tapinda muhurumende nekuti isusu tinotendera kuti muna 2018 chiri kuzopinda muhurumende asi tinoda kuti vanhu vange vachinzwisisa kuti MDC yakasiyana chiine zamu saka tine vanhu vatiri kushanda navo tine vanhu vatiri kutuma mumacommunities ivo zvino rwendo rwino semusangano takati marali tichaita zvedu asi tichaita pano neapo basa redu guru richange riri mumacommunities basa redu guru richange riri rokufambira vanhu mudzimba basa redu guru richange riri rokutaura nevanhu vari mumabasa avanoshandira kuti vatinzwisise kuti vaone zvakakoshera kuvhota kuti vaone zvakakoshera kuchinja hurumende iripo saka ndozvatiri kuita tiri kuona sekuti zviri kufamba zvakanaka ende uye vanhu vatiri kusongana navo vari kutaura kuti vatomirira kuti kana chirongwa chekuvhuriwa chokunyoresa kwevanhu chavhuriwa aiwa vachange vachizondonyoresa zvakasimba vachizotaridza hurumende yezanu kuti inokwanisa kubviswa kana yarasika pakuchengetedza zvido zvevanhu nekuitira vanhu zvakanaka sezvairi kuita so hasha dzine vanhu dzekushayiwa mari mumabhank hasha dzine vanhu dzekushayiwa mabasa hasha dzine vanhu dzekumbunyikidzwa ndizvo dzichatibatsira patinenge takupinda muna 2018 kuti tigokunda pasarudzo.
Muchaita bhora mugedhe here kana kuti bhora muzango?
Bhora riri mugedhe, bhora rinenge richifamba nababa vachangira zvinhu zvifamba zvakanaka sekuona kwauri kungoita nekunzwa alliance iri kuumbika zvakanaka zvinenge zvikozvero zvanga zviripo zviri kugadziriswa munhu wese anenge achifambira pamwe chete achingoti shangirai chete chete sare chete chete muna 2018 saka tine chivimbo chekuti aiwa bhora richapinda mugedhe baba vachangirai vachititungamirira tichienda kustate house tichizovandudza upenyu hwevana vezimbabwe nekuti isu seMDC hatisi kutsvaga kutungamira nyika chete aiwa tiri kutsvaga kuvakurudza upenyu hwevanhu tiri kutsvaga kutransforma nyika ino kuti nyika inge ichitungamirwa muzvakanaka kuti nyika inge ichiwanawo upfumi hwarasika kuti vana vezimbabwe vanga vachikwanisa kudzokera kumabasa upfumi hugouya munyika tigogara zvakanaka tisingambunyikidzwa.
Thank you there, chinoputsa. Asi baba achatunga vacho vanokodzera mumisangano hongo nepese pese paanogara asi he's no push over as we have witnessed in past elections. That's a good one. They love more. Move your tenor. Please give us your last word.
I want to strongly advise Zimbabweans that they've seen the dangers of creating an idol out of somebody. So as we move to the 2018 elections, we must be aware of what we are creating because we are going to suffer as a subject of our choices. We are suffering now because we elected ZANU-PF in 1980 and we created a god out of Mugabe who has turned a devil upon us and we are suffering because of those choices. So, people of Zimbabwe, you must be very wary as we move into the election mode so that we elect leaders who will be cautious of who we are and who will take significant concern of our needs and wants as a people. So I advise people to elect leaders and stop this habit of electing dictators so that they play around with people's lives like what ZANU-PF has done for the past 37 years.
Thank you there, Nube. And the last word goes to our two last listeners. Pana James Sanyangore. Hanzi tangatanzwa nekushainirwa kuno Johnny. Hey Mandela Day manje tavane reduo zuva. Asi mukoma John hanzi tibvirei apa nezuva renyu remugabe National Youth Day iri. And that does it for us tonight. Thanks to our guest, that's Love Mochinopusa, MDCT Youth SG. Jim Kunaka, ZANU-PF activist, whom, by the way, we booted out of the show for showing, for disrespecting you know, the South African girl who was assaulted by Mugabe, and of course, Thabane Ncube. This is Ntungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.